States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13 mbudzi 2023 makatera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Wakabatwa nenhengo dzezanupf dzozikamwa wakashandisa mota dzeumwe inenge iri kandidheti yedu kandidheti yezanupf yatikakondesa nayo paelection Scott Pesisa kupwanya. Mota dzaishandisa pamaelection aimusi wa 23 August ndidzo mota zvakare dzakashandiswa kupamba vanhu dzangadzisa mapurese.
Dzimwezve nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzakapambwa nezuro kumabvuku muHarare.
Policy yeAmerica ndeyekubatsira vanhu veZimbabwe directly. Mamillions emadollars anobva kuAmerica achienda kuZimbabwe haende bani kuhurumende yekuZimbabwe, anoenda kumabato anobatsira vanhu on the ground.
Gore rino huwandu hwevadzidzi vekuZimbabwe vakatambirwa muzvikoro zvepamusoro muAmerica hwakakwira nezvikamu gumi nezvisere nemuraudzo kubva muzana kana kuti 18.7% tichienzanisa negore rapera.
Zvabva zvaradza kuremara kwakaita tingati section 129K iyo yeconstitution kuti haifaniri kunge chimene inoshandiswa yega, panofanira kunge paine tingati guidelines uyezve kana kuti mutemo unoshandisa tingati section 129 1K iyoyoyo zvichiratidza kuti pochivo nemaprocedures.
Sangano recombined Harare Residents Association rinoti dendo Zimbabwe ichitevedzera bumbiro remutemo zvakakwana paidero pasina zvekudzingwa kwemakanzura mumaguta. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwezve nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinonzi dzakapambwa kumabvuku apo dzaigugudza padzimba dzichitsvaga rutsigiro rwenhengo yadzo yesarudzo dziri kuitwa mwedzi unouya musi wa9 zvita. Vanomirira mabvuku tafara muparamende vari vebato reCCC vamunyaradzi Fabian Kufa hakutizwi vaudza Studio 7 kuti motikari dzakashandiswa mukubvuta nhengo dzebato ravo dzakange dzakafanana nedzakamboshandiswa musarudzo dzapfuura navaScott Pedisaisa kupwanya veZANUPF. Vakufa hakutizwi vanoti umwe wevakapambwa Jeff Carlos akadzoswa arohwa zvakaipisisa asi umwe wake vatapfuma nei masaya havasati vazivikanwa kwavari kusvika pari zvino. Ngatinzwei vakufa hakutizwi vachitsanangura.
Takaita dambudziko nezuro tiri madotdo sekuziva kwenyu kuti semabvuku tafara constituency tiri kuenda kunoita dzokoro resarudzo mushure mekunge ZANUPF nevamwe vari kushanda nayo waita kuti mabvuku idiclare vacant. So mukutsvaga rutsigiro rwekuti dzoke kumaelection emusi wa9 December takanowa nemusangano watikaita tichifamba dotdo tichitsvaga rutsigiro nhaurirano nemaelection iwayo ari kuita musi wa9 December. So zvichiburikidza neizvozvo pane vamwe vedu vairi vakasara kumashure vachipedzisa dzimba dzemadotdo kuchizhanja. So vachinopedzisa dzimba idzodzo vakabatwa nevasori vakabatwa nenhengo dzezanupf dzozikamwa vakashandisa mota dzeumwe inenge iri kandidheti yedu kandidheti yezanupf yatikakondesa nayo paelection Scott Pesisa kupwanya. Mota dzaishandisa pamaelection aimusi wa23 August ndidzo mota zvakare dzakashandiswa kupamba vanhu dzangadzisa mapurese. Mota mbiri dzerudzi rwefortuna neeverest mota dzakaita silver neyewhite twin cab yewhite. So mota idzodzo dzakabata vanhu ivavo dzikavakanda mumota dzanga dziri 3 so vakakandwa mumota 2 dzakasiyana.
Honorable Kufa hakutizwi
Nengo dzebato renyu dzakapambwa ndivanani?
Wakatorwa ava vanosanganisira Jeff Carlos akadzoswa nezuro akazosiwa nezuro akasiwa kwachabino kumapurazi akanoro arowa akakuwara zvisingaiti so akadzoka kanovhura doketi neRRB nhamba racho tikapiwa medical affidavit yekutende kuti abatsirwe kunorapwa asi umwe wacho akabatwa tapfuma nei masaya anowa nemakore 51 tiri mushishi kushungurudzika nemhuri ndichitaura nemi kudai ndiri pamba pavo nemudzimai wavo vamasaya mufundisi wechechi wakabatwa semunhu aitsvaga rutsigiro nesu tichibatsirwa nenhengo dzechechi but nanhasi tashungurudzika hasati taona kuti ari papi kana tinzwe kuti ari papi so tamboedza kutaura even naiye sakupwanya ndichimuudza kuti munhu wedu ngaanga achidzoka panzvimbo so auimbisa kuti chaiva chitaura chikuru kura chichita nhurukuro iyoyo ndichimuti mota dzako dzakashanda pasarudzo ndidzo mota dzakashandiswa zvakare kupamba umwe wedu so tiri mushishi mumabvuku tafara constituency tine kushungurudzika kwakakura zvakanyanya umwe wedu haasati awanikwa so taikumbira kuti nemoyo wamwari kudai mwari vatichengetera umwe wedu ari pakati pedu
sokuona kwenyu chii chamunofunga kuti chiri kuitika apa honorable kufa kutizwi
ndozviziva nguva yatiri yemaelection ZANU-PF iri kuitira izvi kuti iite kutyidzira nekuisa fear nekutyisa vatsigiri vedu nevagari vemabvuku tafara kuti varegedze kuzovhota musi weelection kuti ivo vapinde nebackdoor musi weelection so isu tingoti kuvagari vemabvuku netafara mwari ndiye mupi weupenyu ndiye mupi zvakare wezvese ndiye munongedzi nevatungamiri weleadership so isu tongobhilivha sevatenderi kuti maelection akaitwa musi wa23 August mwari wangu akanongedza tinoramba tichirangarira kuti mwari acharamba achinongedza utungamiri hwavo so chakakosha apa chakakosha upenyu zvemaelection will come and go zvese zvinoitika but tichida kutarisira zvakare zvese zvichiitika kuti dai mwari wadzosa vamwe wedu wanzwisisa kuti zvesarudzo zvinopfuura zvichienda asi chakakosha upenyu nekuti vamasaya murume ane mhuri nemhuri yake inoda kuchengetedzwa nekuriritirwa so taingoti dai wadzoswa pakati pemhuri yavo wazviriritire mhuri yavo zvepolitics zvinouya zvichienda uye zvakare ipfungwa yavo nesarudzo kuti vange vachitsigira bato ravanodawo RCCC, the Citizen Coalition for Change. So ndopatiri nhasi taangomira kuti kuti dai zvaita wadzoswa pakati pemba yavo but muna mato wedu mukuri watinawo nhasi pazuva ranhasi
vanomirira mabvuku tafara muparamende vari vebato reCCC vamunyaradzi Fabian Kufa Hakutizwi vari parunhare nestudio 7 tichienda pamhembo iko zvino vakufa Hakutizwi vaudza studio 7 kuti ivo nemhuri yavamasaya vari kuenda kunomhanyara nyaya iyi kumapurisa mangwanani ano sezvo maawa 24 apfuura vamasaya vasingazikanwi kwavari hatina kukwanisa kubata mutauriro wemapurisa vapaul nyati kana vasvikotisa kupwanya sezvo kwange kwadoka asi mukuru muhofisi yezvokubudiswa kwemashoko ezanupf vafarai marapira vanoti bata reZANU-PF haripambi vanhu kana kuita zvemhirizhonga
isu seZANU-PF mashoko akataurwa nemukuru wenyika mutungamiri wedu vamunangagwa ane pachena vakati havadi mhirizhonga havadi kuti vanhu vapokane kana tichiita sarudzo ngatiitei sarudzo dzedu murudo zvine runyararo zvisina kana mhirizhonga kana nhau yetripusiri yechokwadi ngavaende kumapurisa vandoripota vabetserwe nhau iyoyo iteedzerwe vanhu vakapara mhosva vabatwe asi chatinoziva ndechekuti TCC inogadzira nhau dzenhema saka kuti tizoziva kuti kune nhau yakadaro yakatomboitika here kana kuti hakuna hatitozivi tinenge taa kuti isu ngaende kumapurisa mapurisa oferefeta kana nhau yakadaro iripo tohwa mapurisa achitaura nekuti veTCC varevi venhema vagadziri venyaya ndozvinonetsa
mukuru muhofisi yeZANU-PF yekubudiswa kwemashoko vafare marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7 tatadza kubata vatauriri veTCC vanoti vapromise mukwananzi navaostales sisiva pataenda pamhepo wandu hwezvizvarwa zvezimbabwe zvakatambirwa muzvikoro zvedzidzo yepamusoro muamerica kana kuti mayunivhesiti nemacollege gore rino hwakakwira nezvikamugumi nezvisere nemuraudzo kana kuti 18.7% zvichienzaniswa negore rapera. Muzinda weAmerica muHarare unoti gore rino ra2022-2023 zvizvarwa zveZimbabwe zviri muzvikoro zvepamusoro muAmerica zvinoita chiuru chimwe chete chine mazana manomwe ane makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 1789. Izvi zvinoratidza kuti uwandu hwevadzidzi veZimbabwe muzvikoro zvepamusoro muAmerica huri kukwira gore negore. Nyanzvi mune zvedzidzo vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti apa hapana chinoshamisa sezvo America yakagara yazivisa Zimbabwe isati yakwana kuzvitonga kuzere kuti ichabetsera vanhu veZimbabwe mune zvedzidzo kana vawana rusununguko vachiti ndizvo zvairi kuita nanhasi wese.
Chinchiri papo ndechekuti United States mashoko ekufunda kuUnited States anoshambidzwa shambidzwa zvakanaka chaizvo around the world nekuAfrica. Ungawe uri kupi kuZimbabwe, hongu unonzwa unzi kuBritain wanoenda kuchikoro, asi kuAmerica kunoshambadzirwa zvakanaka chaizvo. Makore esai akagara akadaro. Saka nzvimbo yekutanga ewaniyo yaanoda kuenda kunofunda kuAmerica pamusana pendirike pei inonzi tradition ino yakaomba kuma1970s apo kwaiwe nekurwira rusununguko. America yakabvunzwa kuti ingabatsirere kuti wanhu ungasununguke sei kuZimbabwe. America ikati chatichaita isusu kufundisa wanhu kuZimbabwe kuita kuti kana rusununguko rwasvika ukanozokwanisa kutonga nyika yavo. Saka itradition yakaamba ikoko, saka yakaramba iriko even kwapera independence 1980. Saka hazvisi zvinhu zvinoshamisa inyika yakagara iri inofarirwa chaizvo kunofunda kunyanya wanhu wekuZimbabwe.
Mm-hmm. Ndiri kuona kuti mamwe manyorero avaita vachiti America ino ukama hwakasimba nevanhu vekuZimbabwe. Munoona sekuti pane chisipo here apo? Vanofambidzana nehurumende here kana kuti nevanhu veZimbabwe?
Policy yeAmerica ndeyekubatsira vanhu veZimbabwe directly. Mamillions emadollars anobva kuAmerica achienda kuZimbabwe haende bani kuhurumende yekuZimbabwe, anoenda kumabato anobatsira vanhu on the ground. Saka kubatana kwachikoko. Pane rimwe gore randakambobvunza mutungamiriri wekustate department kuti mucharegera here kupa rubatsiro kuhurumende yawamugabe, wakati kwete, isusu rubatsiro rwedu harutomboenda kuhurumende ba runoenda kune wanhu. Saka muchiona kanari matsaga echibahwe yaye anenge akanyorwa panze kuti from the people of the United States to the people of Zimbabwe, wanhu wekuZimbabwe ndozvavanoona izvozvo. Wanoziva kuti rubatsiro harusi kubva pakuhurumende. Dzimwe nguva vanhu vezanu vanotora izvozvo vachi rubatsiro irwo voendesa kune vanhu vachiti zviri kubva kwatiri, asi vanhu vagara vachiziva kuti rubatsiro rwavo rwakawanda ruri kubva kuAmerica.
Kana makatarisa nyaya yezvedzidzo pakati pevanhu vekuZimbabwe neAmerica, simba racho riri papi chazvo chaizvo? Chii chinoita kuti America ive imwe yenyika nhatu pasi pose kunonanga zvizvarwa zveZimbabwe kunofunda?
Kubvira kuma1970 chimiro chekuAmerica kubatsira vanhu vekuZimbabwe ndechekuti tichakupai rudzidzo rwekuti musi wamunozokwanisa kuzvitonga munozokwanisa kuzvitonga. Ndo pane simba reAmerica iroro kuti tikubatsira vanhu veZimbabwe directly, hatisipinda nekuhurumende ba. And vanhu vekuZimbabwe vanoziziva kuti rubatsiro runobva kunoku harusi rubatsiro rwezano. Saka iyoyo ndingeke connection iyoyo kubatanidzwa kwevanhu vekuAmerica nevanhu vekuZimbabwe kwakasimba chaizvo pagrassroots. Saka masimba acho ari iyoyi tradition iyoyo kugara wachingobatsira directly kune vanhu vekuZimbabwe.
Avo vange vari nyanzvi mune zvedzidzo vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association rinoti mitemo inobata makanzuru munyika haisi kushandiswa zvakanaka, saka makanzura achingodzingwa-dzingwa sezvatiri kuona. Vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti kudzingwa kuri kuitwa makanzura hakusi pamutemo, sezvo mutemo uyu usina kunzi unoshanda wega asi unofanirwa kushanda wakabatanidzwa neumwe mutemo.
Tingati chitiko ichi tingati chinovhiringidza mashandiro emakanzuro kunyanyanyanya takatarisa panguva ino yekuti guta reHarare rine zvinhu zviri kurinetsa, kunyanyanya takatarisa nenyaya yekuputika kwembombi dzinofambisa tsvina uyezve nekushayika kwemvura uyezve nezvinhu zvakafanana neutano apo tiri kuedza kurwisa nyaya yekorera. Naizvozvo zvinhu izvozvo zvinoita kuti tingati kuremadza tingati yatinoti iyo pachirungu kuhumiririri kana kuti utongi hwejekerere hwehumiririri uyezve kutadza kuti tipiwe tsarangudzo dzakakwana maringe nemafambisirwo anenge achiitwa mabasa mukanzuro. Uyezve tingati meya veguta reHarare, deputy meya nemakanzuro aya ane rimwe basa ravanoita rekuona pachirungu yatinoti oversight pamusoro peavo vanenge vachishanda mukanzuro. Naizvozvo kutandaniswa kana kuti kubviswa kwameya nadeputy meya nevateedzeri vavo zvinove zvinovhiringidza mukufambiswa kwemabasa muguta reHarare.
Kubviswa-bviswa kwemakanzura emumaguta uku munokuona sei vaAkili, uye kuri kukanganisa zvakadini magariro evanhu vemuguta reHarare?
Tingati chinhu chatava tinocherechedza ndechekuti marecords aya achiro ari kuenderera mberi achishandisirwa tingati section 129K ichiverengwa pamwe chete nesection 2781 constitution. Zvinhu izvi zviri kuve zvinoitwa asi zvinenge zvine tingati pachirungu yatinoti cost kuvagari. Naizvozvo isu secombined Harare Residents Association tiri kutamba tichitaura mashoko ekuti kubviswa kana kuti kubviswa kwemakanzura kana kuti kudzingwa kwavo kunofanira tingati kucherechedza kana kuti kurespekta vanhu avo vakava vanosarudza vanhu ivavo. Naizvozvo izwi remugari rinofanira kunge richive rinowanikwa tingati mukubviswa kunoitwa kuchaitwa avo vanenge vaelectwa. Uyezve zvakare tingati kubviswa kunoita avo vanenge vakasarudzwa uku kunofanira kuenderana nebumbiro remutemo section 68 yeconstitution inotaura pamusoro pe the right to administrative justice, zvichireva kuti avo vanove vanodzingwa vanofanira kupiwa mukana wekuva vanokwanisa kunge vachipa vanotaura uyezve rutivi rwavo uyezve pachipo panoitwa tingati pachirungu vanoti maprocesses kana kuti zvinhu zvinoita kuti paonekwe kuti mativi ose ave anonzwika. Naizvozvo mukatarisa marecords aya ingori tsamba iri kunyorwa nemunhu ari oga ongotaipa bepa rake obva ati ava vadzingwa basa. Hazvifaniri kureruka zvakadaro zvekuti munhu akaelectwa nevanhu vanosvika 50,000 obva angobviswa nemunhu anenge angofunga kwaari ikoko nechikonzero chekuti vanenge vachirwira tingati vari makakatanwa pamusoro pemasimba ezvematongerwo enyika. Izvi tingati zvinhu zvatirikuve tinoshora uyezve kune avo vari kuita zvinhu izvozvo zvinove zvinoshoresa uyezve zvinhu zvinove zvinodzorera tingati budiriro kumashure. Tingati iri tarisiro yedu yekuti kana vanhu vasarudzwa taakufokasa nenyaya dzebudiriro kuti avo vakasarudzwa vachiita nyaya dzebudiriro.
VaAkili, takatarisa guta reHarare ragara rine matambudziko aro akawanda. Kudzingwa kwemakanzura eguta iri kuri kuitei kuvanhu neguta?
Tichaona kuti marecords aya akutidzorera tingati pachirungu yatinoti munyaya dzesarudzo. Hurumende iri kuerunetsika mari yekuendesa vanhu kuzvipatara, yekuudza mushonga muzvipatara, yekugadzira migwagwa, asi muchaona kuti mari inofanira kunge ichive inoita zvinhu zvakakosha izvozvo yave kuendeswa kune kumaelections. Uyezve zvinhu izvozvo zvinoita kuti hurumende ive inoomerwa mukushandiswa kwemari kana kuti zvinove zvinoita kuti bhajeti renyika kana kuti urongwa hwemari hwenyika huve hunoremadzwa zvakare. Uyezve kunyanyanyanya tingati nyika yedu hainyanyopefoma zvine musoro panyanya takata sana nyaya ya ekonomi. Saka nezu shukuenda kuno tora futi mario yomchive muno visa. Tingati makanzula akawanda kudaro zunu zunuwe zunu zorela. Tingati budiru kumashuri.
Mosa inga pomirwa ani apava akili.
Zuni zozo zava zarati za kano zava za yanika kuremara kwa kaita tingati constitution yedu uwe zunezo mitemu zunezo mnika yedu. Zava za yanika zuni zozo pachena uwe zuchirati za kuremaza kano zava zarati za kuremara kwa kaita tingati section 129K yoye constitution kuti aifane unge chime nushandis kwa yega panufane unge paine tingati operational ma guidelines uwe zukana uti mutemo unushandisa tingati section 129 1K yoyoyo. So chila za kutipochivo ni maporosi jaze. Kuti awano zingwa kama wano vizwa. Kunyange wazo chitasa kutima political parties. Duwa wano tanda nisa asizu ni kana utikupisa vanu. Simba kana utizgure munu. Runufano ngelechive runuwanika. Uwezu za kare panufano kura za kutipanufambisiko mapepa. Kwete kutisho kungo timuna anungo funge zira kuti. Ari kwa ari otanda nisa muna. Kasaru zwa.
Wawangawari wanuona nesu mabasa msanganore Combined Harare Resident Association wa Ruben Akili variparunare kwa Harare ne Studio 7. Data za kubata mutauririwe Harare City Council wa Stanley Gama. Tombo tarisa ziruma pepa na uanasi. Bazi rezoutano rinoti vanhu vanofungidzirwa kuti vane chirwere chekolera vave zviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 6,939 vazhinji vavo vari mubuhera mudunhu remanikaland richiti kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi mana nevaviri 142 vakafa nechirwere ichi. Mungu Newsday, sangano re Food and Agriculture Organization, rinoti vechidiki vanogona kubetsera mukudzikisa kunyanya kuredzwa kuri kuitwa hove mudhamu rekariba. Mukuru we Food and Agriculture Organization anoona nezve fisheries and agriculture munharaunda yekuchamhembe kweAfrica, vaVasco Schmidt, vanoti munzvimbo yakatenderedza kariba vari kushanda nevabereki nevamwe kusanganisa hurumende mukudzikisa kunyanya kuredzwa kuri kuitwa hove mudhamu vachiedza dzimwe nzira dzekubata hove. MuNewsday makare vakafanobata chigaro chaauditor general amai Ria Kujinga vanoti gore rino mapazi ehurumende nemakomishini ehurumende vakatenga motikari kubva kumakambani akawanda asi motikari makumi manomwe nena 74 hadzisati dzapiwa kuhurumende kusanganisa motikari gumi nenhanhatu dzakatengwa mugore ra 2021. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndikunzwa ngo news idzo dzakataurwa nemusi chishamidzo chinzidzo vamunangagwa vangofanana na caretaker ivo nehurumende yavo. Saka imwe Studio 7 tinoda kuti imwe munozivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti munangagwa asi president. Kana motaura news dzenyu kushara pamusoro pamunangagwa nehurumende yake, musati president vamunangagwa. Tinoda kuti tigadzisane ipapo. Musati president vamunangagwa ive mati vakafanobata sa caretaker. Mwesotsanangura kuti caretaker chinenge itaurwa kuti kudii nechishona. Vakumaruzivi havazivi. Vamunangagwa havasi president. Ndizvo zvataurwa neSADC. Saka tinokumbire papo nekukurudzirwa kuti mupabudise pachena kuti izvo vamunangagwa havasi president.
Kada kumbotaura pamusoro pe live talk. Pa live talk ma presenters vanga vangorereva nezvano. Mukatarisa uyo anonzi Masimba Mavhazo anotoda kutopedza program yese achitongotaura ari iye. Ende taikumbirawo Sisimavelas kuti kana muchitaura ka isitei da kutonzwa kusaidi kweTriple C because kuzanwa nemukana mukuru sekuti vanokondrola mastate broadcasting ese. Saka potai muchimukata anenge ari papo achingotaura nhema dzake.
Mungwanani akanaka Shamarari, mungwanani akanaka ateereri, toda kundozvimatsura kureva. Nyaya ndode kutaurapo ngekuti anhuwe ngatisafokasa nenyaya yechavangu. Tisikafokasi nekubirwa maelection kwakaitwa, maelection asina kuti zvakanaka. Izvi zvakaitwa kuti mudisturbe ngondo dzenyu imwimwi mufocusing nezva uyu mukanga nokuziva kuti noti nema election yakabirwa izvi muri kufocusa nezva uyu ndezviri kundorira basi izvi asi zvekuriwa kuma election kwekubiwa kuma election hazvisi kutsarira manje kusadzitirwa ngeizvi saka ngativhurike ngatisaite chikukuatata zviro zvedo kungwara izvi
maswera sei pa studio 7 vateereri navashamarari vose ini ndinoda kukurudzira zvangu macitizen ezimbabwe kuti ngavasaura mwoyo ngavasateedzera zvinoitwa nachavangu ngatirambe takabata patakabata usacharegedza chamakabata vakomana nevasikana chamisa chete chete
vamukasi vana mukoma tanonoka wande nana mukoma zulu aiwa nevamwe vanotefenyura studio 7 ndiri kuda kutaura zvaana mutsvangwa zvaari kuti vari kutsigira vanhu vari kumacha muzimbabwe ichiitira hondo yepalestina neisraeri vana mutsvangwa dei vatombobva pane zvinhu zvakaita saizvozvo zvigonekitwa hazvo nevamwe vane maoko akachena vana mutsvangwa vavapedza kuuraya vanhu vanhu vemuno vakundosvika demonstration munoirambidza asi munoda demonstration yekune dzimwe nyika vana mutsvangwa nezanupf vose ndiri kukumbira kuti vagone kubuda mumagurupu iwavo vanototisemesa nokutaura kwavo
iwewe chabangu dai uri munhu anofunga munhu ane brain ungadai usingambofi wakaenda padhuze namunangagwa kana nezanupf chikonzero nei munangagwa akapedza hama neshamwari dzako vanhu vakakuyiwa pagukura hundi mathousands nemathousands emadzikoma ako vanin'inana nehanzvadzi dzako madzibaba ako akaurayiwa vamwe vakafutsirwa mumazikomba vari vapenyu mathousands nemathousands emandevere asi nhasi unobuda chinongwa zvokushamisira yeye chakati 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 uchitadza kuti papinde new government kuti vanhu vakombanzetwe hama dzoko dzikombanzetwe mandevere ane hama dzakaurayiwa haufungi haushandisi brain unenge uchingova watochingwa pamwe uri kushandisira
indoda kutongotaurawo nyaya iyi yakafanana nana iyeyo anonzi shabhangu cho nyaya nashabhangu nanabiti izvi zvinhu izvi zvikaizvi isisu izvi hazvimbotishamisisvi hazvimbotishamisi kana kawani nokuti zvakagara zvichingoriko izvozvozvo zvokuva vanhu vatengesi vamubato vane vachitengesa bato vachidii vachinuka vachidii vada kuparadza bato asi chinhu chehani chavanofanirwa kuziva vanhu ava ndechekuti munhu anenge achidiwa ndiye anodiwa munhu ari kudiwa ndivachamisa ende hatidzokeri mumashure tiri kuda vachamisa ndo vatiri kutoda vachamisa nometa wat vangasora zvavo vachizama kudii kudii nyango vakazama kuda kutikambenawo kuti vatiitevo zvigaro zvavo hazvishandi isu vati kuda ndivachamisa vana monzora vakazama zvose nhasi vari kupi handi nhasi vasvava vana kupe vakazama zvose asi nhasi vadi nhasi vasvava isu vati kuziva muridzi webato ndivachamisa nometa wati nyange zvoomesei vachamisa ndovatiri kuda kuti vapinde mupariamendi vasasora zvavo vachizvinetsa kana kuzvitambudza isu tokuda vachamisa pamberi navachamisa
manheru mangwanani mangwanani mhuri yezimbabwe nyaya dzose dziri kuitika maererano nepolitics dzemuzimbabwe dzotodzinzwa tinodziona iro bato rezanupf iro rinonetsa kuti vanhu vangaribvisa nemaelections namadhemo ate tichiita nekumirira zvesadhakiza nekuti kutora kwarakaita masimba rakatora kubudikidza nehondo rarwisa varume saa nzira dzinogona kungoshandiswawo kuti vanhu vangagona kubvisa bato iroro inzira dzehondo dai paigona vana vezimbabwe maisa musoro pamwe chete kuti muitewo zvavakaita izvozvo zvekuorganizana mobuda kunze mondotrena modzoka movabvisa
chabangu anetsa chabanguyo chabangu anetsa zvakati kuzviona atora rokorwa monzora asi vanhu vanoti sei vasingadzidzi iye zvino monzora ari kupi iye zvino akutengwa futi nezanupf akupiwa futi mari nezanupf pedzezvo akuda zvemari yemapolitical parties eccc sei akutanga munongoona kuti zvinhu zvake zvese ndezvemari akapiwa mari akatengwa nemari akanziwe tichakupa futi chii nyorera chete mari tichakupa mari sezvavaipa monzoro achiti ndiyo bato guru iro risina kana irisina nacity 1 nhasi ndo zvaakuita futi saka sei achidaro vanhu sezanupf ichinyengera vanhu izvosiyava vadhamba sei vachidaro vabvunzei iye zvino nhasi vanhu kune vanhu venhingi vari koko vakasungwa etriplec vakasungwa kumasvingoko varohwa mushopu varohwa vauchitenga chiromanara vakutosungwa handima muchirowa vanhu sei mapurisa achitengwa zvakadaro iwo ufundi wanutanzi kana waruwa mangara kana waruwa mangara uchi mangara waku sungwa ya wachua mangara andi mwana na utisano pia vuzo zao zinzika ajisi raiti wafunze utisewe mashida areva wafunze utisewe mshaka milase
Sezo nguwedi ya pera, tumbocha sasa ngeziri munauza nasi zimweze lengo ze Battle Citizens Coalition for Change taka pampu ane suro kumavuku muarare Amerika ino tuwanduwe wa zizibe ku Zimbabwe wanutambiru wa msukoro jepa msoro mu Amerika wakwila nesu kamu gumine jusere nemu raudzo kubamuza na kana uti 18.7% tichenza nza negorera pera ndiri mu Washington DC.